Wagari awawari kupakuru zilo kukomite paramende inuona nezo magarewa nune njimbo zinoera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe masabhuku nemasadunhu vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro major street
mangwana nyaenokuti kana kuti vapa munhu chizvinoito munhu ari muchemo wokuti wakapa munhu munda vanoti kana kuti 3 to 4 years papasi asi mangwana anozoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvinonzwa muchemo uye ndaati uri panzvimbo
mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedzi kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
nekuti ndakada dambudziko derirati patinozoti mambo havana simba vamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo mambo munhu akavaizikanzi pane aurayiwa mambo ti ai yaichangu nyaya ikauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu ndindotonga saka ipapo ndazvikumbira kuti mupote muchisinguva nenguva vachiya vachiudzwa pavanotangira nepavanogumira
asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu
pandiri kunoapiriswa kumedisiniskoti ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana majistrate akabva kuinvesti of zimbabwe kwakakapera but chinhu chaari kunoapinda nezvacho inyaya yemakuna kuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana inini pamutemo wekuchenura nyika yako panotiwa munge shangu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii but then tiri kunoapira kuchimaro ndokwatiriwo kuna mai but Margaret Street has not even the slightest of idea of culture yangu nini kuti muchachenesa sei nyika yangu yachirwa makuna
kutonga kwenyaya handiko chete kuri kuvheyiwa mugari wekunzvombe mudunhu remidland Valio Chitewe vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo
garangu kuti handiko pekuvaka munda make inini ndonzi zvinini ndibhadhara kuti dhurazwa kwamambo yekuti ndivake munda mamudhara wangu zviriko mubhuku mangu munda mamudhara wangu ndibhadhara kuti dhurazwa
ko ivo vari kunzi havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii sadunhu katibva gombo vagirson jenani vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese
zvinonzi kuzivambo yahudzwa mitemo iri kuchinja valentine day saka treningi inopreferiwa nemadzimambo chaizvo
mambo ngezi vapita pasipamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo
haana here nyaya dzinoitwa pisi dzinoapirwa dzizonosendekwa pamuchini aiko kuti hakuna here zvakadini kwemasongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu asi hazina chinhu yekuti dzinotozikamwa dzinofarwa so dzinodai kana kugaya nyaya yakadai
munyori mubazi rezvemitemo amai Vimba Inyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo valengton chikukwa vekumudzi masonaland east vari seneta vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe
matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe
madzimambo masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.